Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa Neville anomiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare achipomerwa mhosva yekutengesa mari pamusika mutema zvisiri pamutemo. Sangano reUnited Nations rinozivisa kuti rakaparura chirongwa chekutsvaga rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nemapfumbamwe $429 million yekubatsira Zimbabwe nechikafu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa uori huri kuitika muAfrica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzekubirwa kwesarudzo muNigeria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa pamwe nemutauriri wezanu PF waChris Mutsvangwa Neville amiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi achipomerwa mhosva yekutengesa mari pamusika mutema zvisiri pamutemo. Neville anonzi awedzerwa zvakare imwe mhosva yekushandisa masaisai ekambani yekuAmerica yeStarlink asina mvumo inobva kuPotras. Mutsvangwa nevamwe vake vaviri vakasungwa nemusi wechitatu vachipomerwa mhosva yekutengesa mari pamusika mutema uye vachange vari mujeri mushure mekunge mutongi wedare vaDennis Mangosi vavati vadzoke zvakare kudare nemuvhuro unouya apo vari kutariswa kukumbira mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso. Magweta ari kumirira Mutsvangwa ekambani yemagweta yetarugarira Sunday Attorneys aramba kutaura nevatori venhau achiti haana kupiwa mvumo yekuti ataure kubva kuna Neville. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda rakazvimirira vapaida moyo saurombe kuti tinzwewo maonero avo.
Takatarisa kusungwa kwaitwa vaNeville Mutsvangwa nevamwe vavasungwa navo. Tinoona zvinhu zvakati kuti mukusungwa kwavo, especially kana muchinge mazocherechedza mamwe mavhoisi akasekuleta achipomerwa kuti ndiwo masvaturwa namai vavo vanovagurukota. Zvinotipa a very interesting angle in the developments anonga ari kuitika either in the political sphere. So zvinotipa zvakare interesting development in terms of how the new currency, the government wants to maintain the new currency for it to have stability. Mushure mekunge vaMutsvangwa vanova ivo mutauriri webato riri kutonga vabuda vachitsigira zvikuru kuti vanhu vanonga vaabhivisa karenzi vanofanira kunga ivo vachisungwa. Saka kusungwa kwemwana wavo neMutsvangwa wakatikoshera zvikuru mukuona kwatingaita the political atmosphere uye kuona zvakare kuti in terms of the enforcement nekuva serious kwegasi nekuenda kupi necurrency tinyuwani kuti iinforcement inge ichitambirika muvanhu.
Zvingabatsira here kuti tione vanhu vane mukurumbira wakadai vachisungwa panyaya iyoyi yemari yemaziki?
Zvinoita ndechekuti zvinokwanisa hongu kubatsira, asi at the same time mubvunzo uripo ndewekuti mari inofanira kungoti itambiriki pasina kusungana mukati. Confidence yemari haifani kuunzwa iyo nemapurisa. Takambobvako zvakare kuira iyoyo pataiona izve maprice controls, mapurisa achipinda mashopu achimanikidza, asi mari iyoyo haina kuenda kuri. Saka pari kufanira kuti mamajors anoiswa mukati memari anofanira kuita sufficient kuti atsigire kana kuti ange ariwo akabvisa mari yeruoni dzakonfidhensi yevanhu, kwete kuti mari inoitwa yekumanikidzirwa nemutemo nekutyisidzirana kana kuti nekusungana kuti itambire ukasatambira nokusunga, konfidhensi yayo inoirodhika.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda rakazvimirira vapaida moyo saurombe vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Sangano reUnited Nations rakazivisa nezuro kuti rakaparura chirongwa chekutsvaga rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti US$429 million yekubatsira Zimbabwe nechikafu. Rubatsiro urwu ruchange ruchienda kuvanhu mamiriyoni matatu nezviuru zana kana kuti 3.1 million vari kuda rubatsiro rwechimbi chimbi mumatunhu madiki makumi mana nematanhatu akanyanya kubatwa nenzara, uye runonzi ruchange ruchisanganisira kumutsiridzwa kwematanga emombe, chikafu, mari nekuvakwa kwezvibhorani zvinoshanda nemoto yezuva. Sangano iri rakati rubatsiro urwu ruchange ruchibva muna kubvumbi 2024 kusvika muna kurume wegore rinouya. Muna kubvumbi gore rino, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatara nzara yegore rino sedambudziko renyika yose, vakati kuti dambudziko iri ripere nyika inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica. Dzimwe nyika dzemudunhu reSADC dzinoti Zambia neMalawi dzakatarawo dambudziko renzara iri sedambudziko renyika yose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vechidiki kuti vachengetedze nyika kubva kuvavengi vayo nevanokanganisa upfumi hwenyika vavasina kudoma. Vachitaura nhasi kumarinda eNational Heroes Acre pakuvigwa kwegamba renyika vaEzekiel Tobias Musiwa Chaunoita, avaive mumwe wevakuru vevasori uye vari murwehondo yerusununguko, vaMnangagwa vakurudzira vana veZimbabwe vese kuti vachengetedze rusununguko rwenyika vachikoka munhu wese kuti ashande nesimba mukuvaka nyika. Vapawo nhoroondo yavachaunoita munguva yehondo vachiti muna 1979 vakapona pamwe chete negurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri mutsaona yemumugwagwa yakauraya vaive mukuru wemauto eZanla vaJosaya Magama Tongogara. Vachaunoita vakashaya nemusi wemugove rasvondo rapera vave nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa mushure mekurwara kwenguva ndefu. Nigeria iri kurwisana nekubirwa kwesarudzo izvo zvatarashanduko muutongo hwejekerere muAfrica. Zvichitevera sarudzo dzemuna 2023 dzisina kufamba zvakanaka, nyika iyi yakatanga musi wa4 kurume 2024 urongwa hwekutonga vakaparadzi mhosva. Nyaya iyi yabva kuna Emeka Gibson, mutoro wenhau weVOA ari kuAbuja. Mune chiitiko chakakosha, vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapara mhosva vakatarisana nekutongwa nemhosva dzavakapara musarudzo dzemuNigeria. Sangano reNigeria Bar Association pamwe chete neIndependent National Election Commission vakaparura urongwa hwekunzwa nyaya idzi mumatare emuNigeria yose kubva musi wa4 kurume 2024 vachisimbisa kugadzirira kwenyika mukupedza huori munyaya dzesarudzo. Vakuru veIndependent National Election Commission pamwe nemapato ezvematongerwo enyika vari pakati pevakatarisana nekutongwa. Zvizvarwa zveNigeria zvakaita savaStephen John zviri kupembedza zvakanyanya danho iri seriri mugwara rakanaka. VaJohn vanoti,
kwatiri kuti tichenese maitiro esarudzo dzedu, panofanirwa kuonekwa kuti vanotyora mutemo munguva dzesarudzo vatongwa, kuitira kuti zviodze mwoyo yevamwe vangazoda kuteverawo nzira iyoyo.
Kubirwa kwesarudzo idambudziko ranetsa Nigeria kwenguva yakareba, izvo zvakanganisa chivimbo muutongi hwayo hwejekerere. Ndosaka zvizvarwa zveNigeria zvakaita saamai Igwe Friday zvisati zvave kutambira kuti zvinogadzirisika. Amai Friday vanoti,
in a country like Nigeria,
munyika yakaita seNigeria mune mhirizhonga yesarudzo. Wakatora nyaya iyi kuenda nayo kumatare edzimhosva usati watombo ziva, nyaya yacho haina kwa ino tombo enda.
Aka ndike kutanga kuti Nigeria itonge vanhu vaneche kuita ne mhosva dzesarudzo kunyanga hazvo zviri mubumbiro remitemo. Sangano reNigerian Bar Association riri kupa rubatsiro mune zvemutemo pachena kukomisheni yesarudzo kuitira kuona kuti vakazvidza mutemo wesarudzo vatongwa zvinokodzera. Pavanhu vakasungwa nemapurisa eNigeria munguva dzesarudzo dzenyika muna 2023, nyaya mazana maviri negumi neshanu dzakaiswa kumatare. Zana nemakuma pfumba mwene nomwe dziri dzine chekuita nesarudzo. Nyaya dzose dzinotongwa mumatare emazuva ose sezvo Nigeria isati yaumba dare rakazvimirira rinoongorora mhosva dzine chekuita nesarudzo. Vajide Ojo, vanove nyanzvi munyaya dzesarudzo nekutongwa kwenyika, vanotara kupindira kwezvematongerwo enyika sechiminga mupinyi chikuru mukurwisa mhosva dzine chekuita nesarudzo.
But let's not be too optimistic. Ngatisave
netarisiro yakanyanya. Ivo vari muchikwata chezvematongerwo enyika ivava ndivo vanonyanya kuwana cheuviri kubva kumhosva dzesarudzo. Saka havasi kumhanya nekuti kudzika mitemo yakaomarara kana kuumba komisheni yakazvimirira kuti ione nezvekutongwa kwemhosva dzesarudzo zvakafanana nekuzvipfuura mutsoka. Nekudaro havasi kukasika kuona kuti komisheni inotonga mhosva dzesarudzo yaumbwa kuburikidza ne bumbiro remitemo.
Mhosva dzakasiyana siyana kusanganisira kuwirirana kuti vanhu vabiridzire, kutyisidzirwa kwevavhoti, kutengwa kwemavhoti nemhirizhonga zvakaonekwa musarudzo yapfuura. MuNigeria mhosva dzesarudzo hadzina nguva yakatarwa yekuti dzinge dzatongwa kusiyana nekugadziriswa kwegakava resarudzo, izvo zvinozoita kuti zvitore nguva yakareba inosvika mwedzi yakawanda kana kutosvika mumakore akawanda. Apo nyaya dziri mumatare vaOjo vatsinhira kukosha kwekutyorwa kwetsika yekusatongwa kwevamwe kuitira kuumba chivimbo muvanhu.
Panofanirwa kuwiriranwa kumusoro ikoko kuitira kupedza nyaya dzemhosva dzesarudzo. Hazvitipe chimiro chakanaka sevanhu vakachangamuka senyika ine utongo hwejekerere.
Senyika ine vanhu vakawandisa muAfrica, kubatwa kwesarudzo zvakanaka kunopa chimiro chakakosha zvikuru mudunhu rese. Mutemo weElectoral Act Reform wa2022 uchangobva kudzikwa wakaradzika hwaro hweutongo husina tsvete huri pachena uchipa tariro yesarudzo dzakajeka dzakasununguka mune remangwana muNigeria. Kuti hurumende yeNigeria ingazvisvitsa mukuita muchero here? Sarudzo yemutungamiri wenyika inotevera ichaitwa muna kukadzi 2027 ingangounza dzimwe dzemhinduro. Nyaya iyi yabva kuna Gibson Emeka, mutori wenhau weVOA ari kuAbuja kuNigeria. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kunyanga hazvo vese vaJoe Biden navaDonald Trump vachizivisa veruzhinji pavamire panyaya yekubviswa kwepamuviri, mutoro wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anoti nyaya iri pamusoro pekusimuka kwenyaya yekodzero yekubviswa kwepamuviri iri mupfungwa dzeveruzhinji pamwe nevanodzika mitemo pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ya2024. Nyaya yamuri kuverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Vachitsvaga rutsigiro panyaya yekodzero yekubviswa kwepamuviri vari mudunhu rePennsylvania, mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris, avo vari kukwikwidza pamwe chete nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, vakashoropodza kusimbiswa kwemitemo inorabhidza kubviswa kwepamuviri mune mamwe matunhu kusanganisira dunhu reFlorida, iro rinorambidza kubviswa kwepamuviri pane masvondo matanhatu kana kupfuura.
We have to just call it for what it is. Do you not trust women?
Tinofanira kugamuchira chokwadi. Sei pasina kuvimba nevanhukadzi kuti vanoziva zvinoenderana nezvinangwa zvavo. Sei tichitambira kuti mumatunhu mazhinji vanhu vasiri vanhukadzi vanyore mitemo inobata vanhukadzi. Handiti munozviona henyuka kuti takatarisana nesarudzo.
VaBiden vanoti kana vakasarudzwa zvakare vachadzora mutemo weRoe versus Wade, uyo kwemakore makumi mashanu waipa vanhukadzi kodzero pakudyisa kwemuviri. Pakutanga kwemwedzi wachivabvu vanotarisirwa kumirira bato remaRepublican musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi vaDonald Trump vakanyura padande mutande ravo reTruth Social vachitsinhira pavamire vachiti nyaya yokubvisa pamuviri iri mumaoko ematunhu eAmerica uye haichadzokeri mumaoko ehurumende yeAmerica vachiti vanhu munyika vachatanga kubatana pamusoro penyaya iyi. Vatongi vedare guru reSupreme Court vatatu vakavhota vachirasa mutemo weRoe versus Wade muna 2022 vakadomwa navaTrump. Pari zvino matunhu makumi mana nerimwe muAmerica anorambidza kubvisa pamuviri mushure menguva dzakasiyana-siyana dzinobvira pamasvondo matanhatu kusvika kumasvondo makumi maviri nemana kubva panobata pamuviri sezvinotaurwa neGuttmacher Institute. Amai Joe Becker vesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch vanoti nyaya yokurambidza kubvisa kwemba muviri yakonzera kuti vanhu vazhinji vade kufota gore rino vachiti
we've seen state ballot measures
kumbunyikidzwa kwevanhukadzi uku kwakonzera kuti vanhu kunyanya vechikadzi vavhote kuti kodzero dzevanhukadzi dzinyorwe mubumbiro remitemo yedunhu rimwe nerimwe.
Muzvinafundo Helen Alver vanodzidzisa zvemutemo pachikoro chepamusorosoro cheGeorge Mason University vachizviti mudemokrat anorwira upenyu vanoti vaBiden navaTrump vose vari kushandisa matunhu kuti vaonekana nyaya yokubviswa kwepamuviri iri nyaya inohwinisa musarudzo dza2024. Vachitaura nevatori venhau kuNorth Carolina, mudzidzi wepaJuke University Amaia Clayton akaudza nepfenyuro yeVOA Spanish Service kuti iye nevamwe vake vanoona nyaya iyi yekodzero dzekuve nepamuviri kana kubvisa sechinhu chikuru achiti
nyaya iyi iri kutaurwa zvikuru kubva zvabviswa mitemo yeRoe versus Wade. Naizvozvo ndinofunga kuti nyaya iyi inokosha kuvadzidzi uye inyaya yavanoda kuti deno yagadziriswa.
Mudunhu reNew Hampshire, nhengo yeparamende yedunhu iri yebato remaRepublican vaJim Kofeld vanoti vari kunzwa mashoko ekugunununa kubva kuvavhoti vachiti
vanhu mudunhu rino havasi kunyanya kufara vachiti vanotya kuti hurumende yedunhu rino ichadzika mitemo inorambidza kubviswa kwepamuviri, asi nyaya iyi haisati yanyatsokurukurwa. Ndinofunga panoda kuitwa hurukuro zhinji pamusoro pezvatinofunga uye kuti zvatinobvumidza zvinosvika papi.
Hurukuro dzenyaya iyi dziri kukonzera kusaurirana muparamende, rimwe nerimwe bato richimira nezvinodiwa nebato ravo. Vanoongorora zvematongero enyika vanoti gakava panyaya iyi richamboenderera mberi pari zvino, asi vachiti havana chokwadi kuti nyaya iyi inokosha zvakadini mukukonzera vanhu kuti vavhotere anowirirana navo panyaya iyi. Nyaya iyi yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVOA News, maiverengerwa neni tanonoka wande weVOA Studio 7.
Vana vakawanda vanhu vabereki vanopinda kereke dzechipostori vanonzi vari panjodzi huru yekufa nezvirwere zvinorapika zvakaita segwirikwiti nemahumbunya, sezvo vabereki vavo vari kuramba kuvabayisa nhomba dzekudzivirira zvirwere izvi kana kuvarapisa kana varwara. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana vanodarika makumi matatu nevashanu vanonzi vakafa kunzvimbo yekunyama mudunhu diki reHurungwe kumashonaland west nezvirwere zvegwirikwiti nemahumunya mukati memasvondo maviri mwedzi wapera. Kufa kwevana kana madzimai akazvitakura kwenhengo dzechipostori hakusi kutsva munyika, sezvo dzichizivikanwa netsika yekusaenda kunorapwa kuzvipatara kana kumakiriniki kana zvarwara kana pakusununguka kwemadzimai anenge akazvitakura. Studio 7 yakashanyira nzvimbo yenyama uko yakanzwa kuti nyaya dzekufa kwevana zvinhu zvave nenguva zvichiitika, asi kungoti rwendo runo vana vafa vakawanda munguva pfupi. Mumwe mudzimai akafirwa nevana vaviri asingade kuzivikanwa nezita sezvo achitya kurambwa nemurume pamwe nekudzingwa mukereke yeJohani Marange yaanopinda nemurume wake. Anoti dambudziko rekufirwa rinorwadza madzimai kudarika varume achiti ari kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nevana vake.
Tinorwadza ndechekuti isu tinorwadziswa, asi varume vanongoti vachaita vamwe vana nemadzimai akawanda avanoroora.
Mumwe mudzimai akafirwa nemwana kuvhillage 6 ati anoda kuzivikanwa samadzimai Dorcas. Anoti akazvarirwa mukereke yekwaJohn Marange akakura asingaende kuchipatara, asi anoti tsika iyi yakaipa inourayisa vana nemadzimai chete kazhinji kacho. Imwe mhuri inonzi yakarasikirwa nevana vanomwe, imwe ikarasikirwa nevana vashanu, kuchitiwo dzimwe mhuri dzichishayikirwa nevana vaviri vaviri. Kunyange vakuru vechechi yekwaMarange kunyama varamba kutaura nesu, mumwe mukuru wekwachirau kwaZvimba madzibaba Justin Sitole vakamboudza Studio 7 kuti munhu anoita sarudzo yake yekuenda kuchipatara kana kunoyamurwa nemaprofita ekuchechi. Mumwe sabhuku wekuvhillage 1 kwaNyama vaDaniel Jambo vanobvuma kuti uwandu hwevana vakafa hauzivikanwe sezvo vamwe vasina kunyorwa mazita, vachiti makuva evana 20 ndiwo akaonekwa pakaitwa ongororo yevana vakafa svondo rapera.
Vana vechikoro vamhara kusvika vafura pari zvino pane 29 nevamwe vasati vaindwa marekodzi avo.
Sabhuku Jambo vanoti vakaita chisungo chekuti mupostori wese anofirwa nemwana nekuti haana kumubayisa nhomba haafanirwe kuviga mwana wacho munzvimbo yavo, asi kuenda kukaroi uko vanotenga nzvimbo yekuvigira. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti vakamboedza kutaura nevakuru vemakereke echipostori, asi hazvina kuyamura nekuti vakuru vehurumende vanokudza mavhoti kudarika upenyu hwevanhu. Dr. Madzorera vanoti vatungamiri vehurumende avo vanoenda kumakereke echipostori nguva dzisarudzo kunotsvaka rutsigiro vanotya kumanikidza vemakereke aya kuti vabayise vana vavo nhomba kana kuenda kuzvipatara.
Imwe mutemo yakanaka inogona kurika kuitwa because inogona kukanganisa zvimwe zvinhu pamberi apo zvakafanana nemavhoti nezvimwe zvakadero.
Dr. Madzorera vanoti panofanirwa kuiswa mutemo unomanikidza vabereki kubayisa vana nhomba sezvo vana vari vehurumende pamutemo kusvika vave nemakore 10.
So hurumende ngaisimuke iye zvino iite mutemo usipo unomanikidza munhu wechitendero chipi nechipi zvacho kuti atendere vana vake vabayiwe nhomba.
Asi mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzeutano reworking group on health Vaitai Rusike vanoti mitemo iripo asi haisi kutevedzerwa.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe nderekuti mitemo hongu tinogona kunge tiinayo, asi chinoleka inhau yeenforcement yemutemo iyoyo.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Douglas Mumbeshora, asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vachiri kuongorora nezvenyaya yekufa kwevana iyi.
Tine vanhu vatiri kumboita fact finding on the ground, but we are preparing a press statement.
Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti pane chikwata chevashandi veCivil Protection Unit chakanga chatumirwa kukaroi kwakare kuti chinotaura nevakuru vemakereke emapostori aya. Hatina kukwanisa kunzwa kuti chii chakabuda muhurukuro idzi kana dzakabudirira. Mugore ra2022 vana vanodarika 150 pavana zviuru zviviri vakabatwa nechirwere chegurikwiti vakafa munyika, zvikuru vana vevabereki vanopinda makereke echipostori. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero anonzi Pedzisai Madzore, uyo ane damba refu rake idzva rinonzi CPT Remponesi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwezi mwanzo ndakasitanga ndiri mudiki ngangoti ndakatanga ndiri grade 4 ipapo taita music namumwe mudzidzisi wedu wandinorombo akazotisiya ainzi Mr. Tabin.
Ngatitariseiwo kuti vabereki vakatambira nawo nazvo sei kuti maakuita zvemagitare.
Ndine urombo nemubvunzo wamandibvunza uyoyo mudikani, tinorwadziwa vabereki vangu havana kumbofa vamboona chipo changu vakasheka ndichiri mudiki diki kwazvo. Ndaiva ne 8 years kandisingakanganisika. Mai vakasheka 1992 ndiri wegore ra 1984, baba ndobva vasheka 1996. Asi zvisinei kuda kwaMwari.
Kuivo vekereke neveruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music iri kutambirwa chaizvo. Tonga ndakatanga kutsipisa 2017 album inonzi Shekana Glory, iko zvino ndo album Rich 2 inonzi Sipitiro Mponesa.
Matambudziko api amunosangana nawo mubasa renyu iri?
Machallenges atinawo sevanhu vasina chavo. Zvinhu zvinotiremera zvikuru kuti tienderere mberi nekuti mainstruments taiwo hatina, kupractisa kwakakwana hatina. Chikwata chaicho tinonetsa kuumba kana pasina zviro zvakakwana.
Vanoshuvira kukubatai kunzwawo kwamuri vanokubatai kupi?
Vanoda kundibata vanogona kundibata paWhatsApp +27747621156.
Mune mashoko amungasiyire vatsigiri venyu here?
Ndingataura ndichiti nokutendai nokunditambira zvikuru, ndoona rutsigiro rwenyu ndovimba kuti ticharamba chienda mberi. Kuti tirambe chienda mberi tinodawo kutsigirwa nezvinhu zvakaita semainstruments. Tinogona kuwana mari through mainstruments iwawo. Kana iri marivo yazve zvakanaka, ukatitsigira nemari tinoramba tiri mustudio, tinoramba chikwanisawo kuzoitawo mashows.
Woza Friday, chitipai imwe chete yamunoda kubuda nayo mudariro timborova magitare.
Songa yandinonzwa kubuda nayo inondibata ndisipitiro Mponesa, rimbopfachukirawo ini gore rino kuenda mberi.
Ishendibatsirei ndione kuponeswa kwangu, ndichinge ndaponeswa handidi kurasikirwa. Ndichinge ndaponeswa handidi kurasikirwa.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Sipitiro Mponesi kubva kuna pedzisai madzoro uyo manzwa muhurukuru yaita parunhare naIvan Zininga Studio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM, apo tiri kutaura nezvekuwandudzwa kwemutemo wekufambiswa kwemari munyika weexchange control pamwe nekusungwa kwevari kupomerwa mhosva dzekuchinja mari pamusika mutema. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda.